Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 7 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Chizvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa Chikoto vanosarudzwa kuve mutevedzeri wameya wekanzuru yedhorobha reKobe kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti nhomba yeCOVID-19 yawanikwa zviri nyore muzvipatara zvose zveveruzhinji. Kurudziro iyi yaitwa sezvo zvipatara zvishoma zvemuHarare zviri kubaya nhomba iyi zviri kuwandirwa nevanhu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vanga vakaungana nhasi paparirenyatwa hospital vachida kubayiwa nhomba yekutanga, asi zvazvina kuitika sezvo chipatara ichi chichikwanisa kubaya nhomba vanhu mazana mashanu chete pazuva. Nekuda kweuwandu hwevanhu varikuda kubayiwa nhomba, chipatara cheparirenyatwa chava kuti vanhu vatange vanyoresa vozopiwa zuva rekuzobayiwa. Vanhu vanga vachinyoresa nhasi vapiwa musi wechipiri kuti vazobayiwa nhomba yekutanga. Mumwe mudzimai angoda kuzivikanwa nekuti chiyera wekuWarren Park ati asvika na5 dzemangwanani akawana nhamba 108 yekumira mumutsetse. Amai ava vati kumakirinika ekanzuro ari kunzvimbo kwavo hakuna nhomba yekutanga.
Vanhu vakawanda nokutoti papa avari mukuona laini ndorambopuwa makadzi iro rimwe iro ha. Vamwe vatombonzi chimbomirai vashota makadzi vamboona kuti vanosvika pati. Hakuna tikatobvunza tikatombomirira tatoona kuti iyo nguva iri kufamba.
Mumwe mudzimai amai Angela Matanda vati vasvika paparirenyatwa kumafomu mangwanani vachibva kumusha wechitungwiza. Vati hurumende inofanira kuisa nhomba yekutanga kumakirinika ose ari munyika.
Sininga riuye rakawanda iso makliniks ese then vanhu toenda tonobayirwa kupi kumakliniks edu tisaungane sezvo hapana kana social distance tete muruzoona hapana kana social distance hapana tatobva kudzimba pamwe tatotora COVID yacho pano. Nokuti hapana social distance hapana kana hatina masanitizer hatina chicha tichirungobatana ipapa na munhu like iye acha isikufamba like iye yanga yafamba ka vanhu vakaiva vaenda ta dispersa vamwe vasarawo vashoma.
Valoid Chiro avo vabva kuMount Pleasant vatiwo vangi vatenderera makirinika akawanda vachida kubayiwa nhomba yekutanga vakati vaziviswa kuti parirenyatwa nekusalimu gabe ndiko chete kwanga kuchibayiwa nhomba yekutanga.
Vanhu vachikwanisa kuisa mushonga yacho makirinika akati wandei because makirinika mazhinji hakuna kana
mutauriri weparirenyatwa vaLinus Dire vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vakawandisa vari kuda kubayiwa nhomba chipatara ichi chava kutanga chanyoresa vanhu vopiwa mazuva ekuuya.
Manhamba atiri kuwana evanhu vari kuuya pavaccination pazuva vakawandisa, saka takapedzisira taona kuti zviri nani kuti tiite kasystem kekuti manaja vanhu vari kuuya pano. Ndokubva tati isusu tinoziva kuti pazuva for first dose tinowanzoita 500 mavaccinations, saka pazuva ipapo tinotora 500 toti vamwe vachona vauya 500 totovabhuka fufu mangwana tichingoenda takadaro kuitira kuti vanhu vari kugonya kuungana pano pachipatara uye zvakawanda uye zvakanyanya kuti vanhu vese vazive kuti musi wakati chaiwo chaiwo ndo wandiri kuuya kuzovaccinatwa vanokuramba vachingoedza. mazuva akawanda. Saka tikuona system iyo irikushanda zvakanaka chaizvo.
Vadhire vati chipatara chavo chinokwanisa kubaya vanhu vanosvika mazana mashanu. Asi vatiwo pazuva panogona kunyoresa vanhu vanosvika churu chimwe chete vachipiwa mazuva ekuuya.
Vanouya kuzobhuka kazhinji kachona tinoiwana vanhu vanosvika kana 1000 vatinobhuka mazuva anotevera.
VaNST Gwindi avo vanga vari muraini rekunyoresa vaudza Studio 7 kuti vanga vauya vane tarisiro yekubayiwa asi nekuda kwehuwandu hwevanhu vakundikana.
Tina kuziva kuti tinotanga tanyoresa tozobayiwa tozobhuka tozoziva tichibayiwa. Ndatongofunga ndikuyachi straight inobayiwa vaccine yacho.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro. Asi hurumende yakazivisa nezuro kuti iri kutarisira kutambira nhomba mamiriyoni maviri mangwana kubva kuChina. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana masere nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu 807,633 uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevana 574,934. Huwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakati yave kudzora matanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chiri kuramba chichitekeshera nenyika. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti pamigwagwa inopinda nekubuda mudhorobha pange paine mapurisa asi anga asingamise kana kubvunzurudza vemakombi nedzimotokari kuti vari kuenda kupi. Vanorarama nekutengesa uye kuchinja mari mumigwagwa pamwe nevamwe veruzhinji vange vari mudhorobha semazuva ose. Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kunze kwezviga zviripo iko zvino zvinosanganisira kuti mabhizimisi avhure nenguva dza 8 mangwanani achivharwa na 3 masikati uye kuti hapana mabhazi anofanirwa kufamba kubva kune rimwe guta kana dhorobha achienda kumwe. Hurumende yave kudzora mamwe matanho akasimba ekurwisa chirwere cheCOVID-19. Asi amai Mutsvangwa havana kutsanangura zvizere kuti matanho aya ndeapi. Pakuvharwa kwakaita nyika pekutanga, hurumende yakatora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti veruzhinji vave nematsamba ekufambisa. Mumwe mutyairi wemakombi anoshanda zvisiri pamutemo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti haana kumbosangana nemapurisa mumugwagwa weKami Road maanoshandira kubvira paatanga basa mangwanani. Taedza kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti chii chiri kuitwa nemapurisa kuona kuti vanhu vateedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa audza Studio 7 kuti vanonzwisisa kukosha kwekuti hurumende itore matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi vati inofanirwa kuita izvi nenzira inoratidza kurongeka.
Hurumende ngaiite mapolicies avo vanotrusta zvakanaka. achiudza vanhu pachine nguva kuti zvavanofanira kuve nazvo ndezvipi kuitira kuti zvisakanganise misoro yevanhu nekuti vanhu vari busy kushandira mhuri. Tirikukumbira hurumende kuti gaite one program at a time.
Mumwe anorarama nekutengesa pamusika unozikanwa kunzi Five Street Market uyango zvidoma nezita rekuti Stole ati maonero ake ndeyekuti kuwedzera mamwe matanho akasimba pane aripo kunoomesera veruzhinji avo vari kurarama nekuzvishandira pachavo vega.
Isusu paidwa matsamba zvinhu zvokuti taingoitawo zvokungorongotsanzirisa sevanhu vanga vachida kurara manditi asi zvine zvakatototoomei kutozama toita sei zvive zvakutotiremera zvakanyasa nekuti kuna mwanhu wekuti anenge akungozvigarira kudzimba uko ofunga kuti agamba ndotsvagawo chikafu kutaundi zvino kana paunzi pakudiwa tsamba iye haasi kuchanda kuhurumende kana kuita sei. Isusu wacho kana tichitidzamo tizame upenyu hwedu tigone kurarama toita kuti toshanya wanotitengera hatiwani kanya munhu mumwe chete zvinhu zvatova very very tricky kwatiri.
Zvichakadaro kubayiwa nhomba kwevanotengesa mumigwagwa kwapinda muzuva repiri nhasi mubulawayo vakawanda vachiratidza kufarira chirongwa ichi asi vasitole vati urongwa hwekubayiwa nhomba haufanirwe kunge huchimanikidzwa vanhu.
Vaccine it's your right kuti unogarika ndicho zvakati zvakati zvadu zvine chizvete tichitarisira iyo kana chinzwa nemwoyo wako wakazvipira ndakuenda kundo vaccine uchidzivirira chirwere chiriko chacho mazuva necho chiri kunetsa wondo vaccine nekuda kwemwoyo wako wose asi izvo uzonzi unofanira kutora zvinhu zvakati utokwanisa kushanda hai pakatomi asi tichangoita sematauro anenge achiita hurumende kuti pese naimwe option yekuti kwasi ngechirarama
asi mumwe mudzimai anoraramawo nekutengesa uyangwe zvidoma nezita rekuti amai Farai ati anoona zvakakosha kuti veruzhinji vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19.
Da kubayiwa laini yacho yakakura senze chingotivo tikambopinda mulaini tombomhanya tonotsvaka mari kuti vana vadini vararame. Hakubayiwa tofanira kubayiwa nekuti sebasa ratinoita isusu rokutengesa tosangana navanhu vakawanda tichidozvidzivirirawo nesu zvakanyanya tikakona kuzvidzivirira tokurumidza kufa tokona nokushanda kwacho asi laini yacho akakura deva tombo yangu pamaketi panobva kambotibaya.
Kanzuro yeguta revulawayo ichishanda nebazi rezveutano yakatora danho rekuti ibaye vanorarama nekutengesa vanosvika zviuru 15 mukati memazuva 10 kutanga nezuro. Vanhu vari kubayiwa nhomba munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira paCity Hall nekunomirira mabhazi ekumaruwa kuRenkini pamwe nemamwe makiriniki ekanzuru. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 vanovesvika mumakumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vashandi vari kuchema chema kuti vamwe varidzi vemakambani ezvarwa zvekuChina vari munyika vari kutyora kodzero dzavo vachivashandisa senhapwa asi hurumende haina zvairi kuita kuvabatsira. Mumwe mushandi akakwara ari pabasa ari kuti haana kupiwa muripo wakakwana ndiva Colin Guvi vaishandira kambani inonzi Galaxy Plastics yemuHarare. Vanotsanangura zvakaitika
musi wa 1 February makuseni na it was around past 9 taigadzira maplastic ya black sheeting saka ndakahukwa nebepa nobva ndarohwa zviruoko rwangu ndomaronda yandaka kuratidza yaya nemushini wachoni. Saka musi wachoni wandakuvara takaenda kusuburban hospital tasvika ikoko zvikasinzi panodiwa mari yekuti ndigadzire zvimwe zvachoni zviguru zvinatsokusonwa nekuiswa simbi. Murungu akabva afonerwa namaneja wandakaenda naye akati adzoka izvi ndikwanisa kuti ndizviite izvozvo. Saka tadzokera kukambani ndopakasvika achitipa $50 iyoyo zvikasinzi chindai unorapwa inokwana surgical yose kuti uve unorapiwa ndomari chete yandakapiwa iyoyo. Nobva tazoenda kuparire nyatwa mangwana achoni papasina mari yetransport kana saka $50 iyoyo ndatakaisa mari yetransport ndotakashandisa kumishonga mapiritsi zvese ndokunogadzirwa zvimwe zvachoni izvozvo. Tabva ipapo unobva tadzoka kumba saka ndaidhiresswa every day ndichibhadhara $5 havana kumbenge wanipa mari yacho neyekubhadharwa yekubhadhara kunodhiresswa every day. Pandakazoti ndiinde ikoko ndichida kuti andiwedzere mari angava kuti gadhi ake avhare gate
Asi mukuru wekambani iyi vajienha vaudza Studio 7 kuti vakabhadhara mari kuna vaguvi. Vatumira Studio 7 magwaro avanoti vakabhadhara mari inosvika madora mazana mana kuburikidza nerimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU musi wa 14 kubvumbi. Asi vaguvi vanoti hapana mari nemusoro yavakawana.
Sandakazoenda kuunion. Naenda kuunion kuyakuya vakatombonetsa. Ndopa wazo, tituti chumpa hili nyo ya vanoti gratuity ya. Mwemba waka ukuleta mari yacho ni yese. Yese ya kakwa yeka na kita $1,176. Asi, zivaka tora ni vano yini ya ndizi. Mwaka bavaita vangu ubudisa vano batuwa ita kubabudisa $400. Asi pa $400, pa ponda kawana $166. Iyo weku yini nyo ni yini ya pira wachikuwa buda $300. Vandazo wabunza ni chitiko, inini sei mchitiko wabuda mari ya kaita sayo yoyo. Vakatizo ni anuda kutongosina kuregista kuyunia ndosa katazo kubatisha mari ya kawanda sayo.
Tabata o mnyori wesanga nure ZFTU wa Kenya Siamuyarira kutichinzwe divirao panyaya yekunetana kwe vamwe vashandi munyika ne vamwe vakuruwe makambani anevaridzi vanova kuchina.
Mangwana trikuenda kunoton kune kambani inonzi Yifing inogadzira ma tiles ne makapu edaka ne plastic. Uko vashandi varikuoneswa chisakamboonekwa pasirino. Chijikiswa sadza risina muriwo wakaiswa munyu kana mafuta but uchingori muriwo chete nemvura. Tirikuenda kone nemutevedzi wegurukota revashandi vamatuke neve kuZimbabwe Congress of Trade Unions vamoyo neni ndakamirirawo ZFTU nevanenge vakamirira vanomirira vashandirwi mai mukweva vekuMCOS. Tirikunozvionera tiri ipapo yatinoti inspection in loco. Tichange tine zvekare nengo dzeParliament.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti kodzero dzevashandi dziri kutyorwa nevakawanda.
Tine ma reports akati one day atinowana anova kumakampani zakasiyana siyana muno muZimbabwe. Asi akanyanya iyo zvino anenge achibva kumakampanies vaya vanova kana kuti my employers erudzi rekuAsia.
Tinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanga vari musangano nekudaro havana kukwanisa kupindura mibvunzo yatavatumira. Svondo rapera nemusi wechishanu kuburikidza nemashoko kuvatori venhau muzinda wechina muZimbabwe vakapomera ZCTU mhosva yekuda kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe nechina nekwainoti kusvibisa zvizvarwa zvechina zvine makambani muZimbabwe. Asi ZCTU inoti zvekuti iri kuita gudzira mukanwa ndezvemugodzi matsuro. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chezvipanga mazano muUnited Nations chikuyambira kuti mhirizhonga yemuSyria iyo yava nemakore gumi ichiitika inogona kunge isisaziviswe veruzhinji nemasangano enhau. Asi chokwadi chiripo ndechekuti kurwisana pamwe nekutambudzika kwemamiriyoni nemamiriyoni vanhu vemuSyria hakusati kwapera. Chikwata chevanhu vatatu vari mukomisheni yakazvimirira iri kuongorora zviri kuitika muSyria chapa gwaro racho reongororo kuUnited Nations Human Rights Council. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wehurumende muHaiti vaClaud Joseph vari kukumbira veruzhinji kuti vagare murunyararo zvichitevera kuurayiwa neZiro Manheru kwemutungamiri wenyika iyi vaJovin Moise. VaJoseph vati chikwata chevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani ndicho chakauraya mutungamiri wenyika ari kumba kwake kwete kuimba yehurumende iri muguta guru report au Prince. Zvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakasarudzwa kuva kanzura weTrapstone mudhorobha reKobe kuBritain muna chivabvu gore rino vakasarudzwa zvakare kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha iri. Vachikoto avo vakakwikwidza musarudzo yemakanzuro vakamirira bato reLabour Party vanoti kudomwa kwavo pachigaro chepamusoro chakadai chinhu chinofadza zvikuru zvikuruwo pachitariswa kwavanobva kuti vari munyika isiri yavo uye pachitariswawo nyaya yeganda chaiyo. Vanoti vanotenda zvikuru Musiki pamwe nevana veZimbabwe vari kuramba vachivatsigira mukusimukira kwavari kuita mubasa rekanzuru iri. Vachikoto vakaberekerwa kuZumba mudunhu reMashonaland East vave nemakore anodarika 20 vari muBritain. Vanokurudzirawo vose vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vagarisane nekushanda pamwe chete nevavakidzani vavo munzvimbo dzavagere kana vachida kubudirira mune zvose zvavanenge vachiita. Katinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichini chekutanga tinoda kutenda ndichitenda zvakare mhuri yeZimbabwe. Takandomwa kuti ndive mutevedzeri wameya weCobbe Town Town Council. Zvavanoita kana mapedza sarudzo zvemakansela vanozoita panosangana makansela naleader welocal party nadeputy wake. Saka pane vakaiswawo mumazita avo kunzi tinoda kuti vamirire deputy mayor ndakawanika zita rangu riripo. Tinozoenda kune vanoti blind vote after my nomination ndopandakabva ndazokundawo ipapo.
Makatambira sei kukunda iko kuti tiona kuti mhaa muchangobva kusarudzwa kwekanzura?
I think chinhu chinofadza zvikuru zvikuru saukatondera kwatinobva kuti uri munyika isiri yako uyezve uri munyika inenge ine mamwe mabariya tisingakangani kutaura even nyaya yeganda chaiyo chaiyo. Kune vamwe vanenge vachishandisa ganda sebariya asi zvadaro wakunda kudaro unopembera nekuti zvinoikurudziro kunyanyanyanya vana vedu vari mumashure vari kutarisa vachiona kuti pane munhu watinoziva vachicherechedza paakabva. Chinonyanyo ndifadza ndechekuti pakubudirira kusarudzwa ikoko zvinopo vechidiki zvikuru savanobva mubackground yakaita seyangu ungave uri munhu mutema kana kuti ungave uri even wechirungu asi uchibva kubackground dzinotarisirwa pasi kuti munhu wese kana munhu akaita seni asarudzwa kuti asvike muchinzvimbo chakadaro kuti chero munhu avekwaabva nezvaari anokwanisa kubudirirawo musarudzo yakadaro.
Totarisa irovo basa rekuve mutevedzeri wameya, iyi basa rinotarisirwa kuti munge muchishanda nenzira ipi?
Zvechokwadi chaizvo ndezviri kuti iyi sarudzo ndangobva kuikunda, ndangobva kuipinda. Saka tine matraining mazhinji anenge achida kutotanga iko zvino izvi kuti ndizivo kuti ndinotarisirwa kuita sei. Asi zvandinodziziva ndezvekuti pakaitika munharaunda yatigere mafunction anoconcerna council maofficial function vanotarisirawo kuona kuti meya aripo, vanotarisira kuona kuti deputy meya aripo. Takamiririra tauni yose saka tinoofficiata pamaevents ose zvingave kuti tikutambira muriyeni anenge achibva kune dzimwe nzvimbo angave ari maofficial. Tinotarisirwa kuti tinge tiripo takamiririra dunhu redu sameya nadeputy meya.
Ibasa ramunenge muchitarisirwa kuita yatingati pachirungu full time here kana kuti munoramba muchiita zvamuri kuita kwamuri kushanda iye zvino muchizongoti pamawana nguva muchinoita yanyu majuti adeputy mayor?
Deputy mayor post haisi full time kunyange hazvo paine maengagements akati one day. I think tinokupa nguva yekuti urongeke mameeting nemaengagements anenge ariko. Asi ndichipindura mubvunzo wenyu irinokutendera kuti urambe uchiita zvimwe zvaunoita uchikwanisa kuzoita basa iroro. Inini chinonyanya ndibatsira ndiri muupati wemabhizimusi muno munyika yandigere saka handisi overly committed kubasa kwangu nenyaya yekuti tinde vashandi vakati kuti vanotishandira. Saka handine nguva yakasununguka kuti ndinge ndichiita basa rangu rekanzuru ndichibatazve ndiri pane chigaro changu chekuita deputy mayor.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vachitarisirawo kuti vapinde kuteera tsoka dzenyu dzamafamba idzi ndezvipi zvamungavasiyira?
Chandinoda kukurudzira vana veZimbabwe kwese kwatiri kumachimana kwenyika kwatiri kuti munzvimbo yatinenge tasvika tatambirwa tigare tikwanise kugara zvakanaka nevavakidzani vedu tichitedzerawo mitemo.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe uye vari mutevedzeri wameya weCobbe kuBritain vatafadzwa Chikoto vachitaura vari kuCobbe kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo sangano rembatanidzwa wenyika dzekuchamembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC richiri mubishi kutsvaga nzira dzekuunza kugadzikana muMozambique neDemocratic Republic of Congo, sangano iri rasangana nerimwe dambudziko zvakare rekusagadzikana kuEswatini. Shingirai Madondo anochipanya inotevera.
Kubva kutanga kwemwedzi wachiwabvu kusvika muvhiki rakapera, kuratidzira kwaiitwa nevagari kunyanyanyanya wechidiki wenyika iyi kwakatekeshera muEswatini. Vagari ava vari kuda kuti mutungamiri weEswatini Shemswati wechitatu vachinje mamiriro ezvimatongerwo enyika, vachiti varege kutonga nedemo sezvavari kuita kwemakore anodarika makumi matatu. Gwaro raburitswa nesangano reAmnesty International kuchamembe kuAfrica nhasi rinoratidza kuti kune vanhu makumi maviri nevanomwe vakapfurwa vakafa nemauto enyika iyi, uye vanhu zana nemakumi mashanu vari kurapwa muzvipatara mushure mekukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano rinoongorora kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kuchamembe kuAfrica raHuman Rights Watch vadeva Mavhinga vanoti mamiriro ezvinhu kuEswatini ari kuwedzera matambudziko ari kutemesa SADC musoro.
Vatungamiri veSADC Troika, makurukota eBotswana, ezvekunze Zimbabwe neSouth Africa vakaenda kuSwaziland kuEswatini musi wesvondo vachida kunoferefeta kuti dambudziko nderei riri kuitika muSwaziland, uyezve kuwana nzira yekupedza mvonga mupopoto yanga yasimuka ikoko yekutaridzira kwakanyanya kwanga kuchiitwa nevanhu, kuparadzwa kwemidziyo uyezve kupondwa kwevanhu. Asi dambudziko guru rakabva pakuti makurukota aya akaona akafanwa nachigaro chaPrime Minister weMuSwaziland vatemba masuku nemamwe makurukota ehurumende, asi havana kuona vamwe vanopikisa, vamwe vakazvimiririra, vamwe vairatidzira nevamwe vane hama dzakapondwa kana kuti dzakapfurwa nemasoja.
VaMavhinga vati SADC inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika iyi.
Vanofanira kuti vaongorore nyaya yekuti vataura here nemunhu wese ane nhunha dzaainadzo kuti vasvike pamongo wenyaya, vataura here nevanhu vese vakaparadzirwa zvinhu, uyezve nevemapata anopikisa vemasangano akazvimiririra, vese ivavo ngavanzwe zvichemo zvavo nerunziro yavo yekuti ndezvipi zvingaitwa kupedza dambudziko remuSwazi iri kutongwa namambo nechisimba kubva mugore ra1986.
Mudzidzisi wemutemo paKaporoni University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vaudza Studio 7 parunare kuti nyika zhinji dziri mudunhu reSADC dzine matambudziko akasiyana-siyana, chozoita kuti dzitadze kuita muonera pamwe chuma chamuzukuru panguva yematambudziko.
Chokutanga taimbotanga kutarisira South Africa neMozambique ndodzi dzakanyanya kubatana bhodha neSwaziland. South Africa semazira atoita iko zvino ine dambudziko rayo, nyaya dzazuma dziri kuitika idzi ine maproblems ayo kumba. Mozambique taitarisira zvakare nekuti huye futi ndokuna current chairperson weSADC vanyusi. Asi Mozambique iri kunetsawo, kune hondo, hakuna kumira zvakanaka, saka pano nei.
Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muhangwape avo vakanga vakatungamira chikwata chemakurukota matatu ayo akanga atumwa kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini svondo rakapera vanoti SADC inofanirwa kuimbwa nayo kuti inogadzirisa matambudziko ose ari kunetsa mudunhu iri.
SADC ine mapazi akatarisana nekuchengetedzwa kwerunyararo mudunhu redu, saka matambudziko atiri kusangana nawo ndeedu, uye zvizvarwa zvemuSADC zvakafanira kuva nechivimbo mugungano iri.
Sachigaro webazi reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vaMukwetsi Masisi vakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yekuZimbabwe, Botswana neSouth Africa kuti anoferefeta zviri kuitika muEswatini. Asi mugwaro raburitswa nesangano iri nhasi, vaMasisi vanoti makurukota aya anofanira kudzokera zvakare kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini sezvo asina kuita basa nemazvo nekuda kwekuti nguva yaive pfupi. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chedu chelife talk na 8 PM tikutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zvekunze kwenyika. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose, zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba eCOVID-19 lockdown. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha reKobe kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
mina ngikhuluma nje ngitukwane national hero. Ungaze kube kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abe politburo bezingathi kuya ngokuthi bona kona ngale bakhulume bathi badayi uNtulikazi yena ngokwakhe ku national hero.
Kwezinye indawo ezinjengakoBulawayo, inkampani yamabhasi kahulumende eZulco ibikwa isibanjwe ngamandla okwehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza phansi kwayo.
Abathe begada amabhasi onakaZulco bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond, $40, kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi mbe lokhu kusemthethweni kuma abantu bazenzela.
Abalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi uAbraham Kiwane. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngutshekilobhanxa 0-0 leleMozambique emdlalweni walo wakuqala womncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafike enkulungwane ezimbili 1949 batholakale bele COVID-19. Leli gciwane labulala abangamachumi amabili lathoba minwembili 28, sebesedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu athoba minwembili 807,633 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 574,934 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Ukunjalo nje osakhulayo ophila ngokuzisebenza uhlala eKwekwe umnumzana Atmo Sibanda ukhuthaza izakhamizi zalelo dolobho ukuba zilandele iziqondiso zikahulumende zokwenqabela iCOVID-19. Leli dolobho ngelinye lambalwa agoqela iBulawayo, Kariba lamanye ahlaselwe ngolaka lobhubhane lolu. Umnumzana Sibanda uqhubeke wathi lokhu kuqakathekile ikakhulu kwabaphila ngokuthengisa ukuze ilizwe linqobe empini yokulwisana laleli gciwane njalo abantu bebuyele emsebenzini. Lokhu kuphume ingxoxo ayenze lo Mike Hove weStudio 7.
Right, uZulu eKwekwe in terms yemthetho yama-lockdowns kuba khona ukuthi imithetho eminye iyahlonitshwa kodwa esikhathini eziningi iningi labantu abatholakalayo they found on the wrong side of the law. Indaba yamamaski, yes, amamaski agqokwa but kubakhona abanye omthola vele sihambela ngela mask. Ngenze siba la inale challenge nje ekhona ukuthi ngokuma ukwenza izinto ama mask uwabonthona yo ase danger empilweni zabantu. Some masks are dirty, they are old, they are not being changed. Umuntu athola seqokile sinyama singcolile konkhana nje kufala umuntu nje ongagqoka ngi mask. Nale vethi is a danger on itself kodwa kulethwa ibunzima esi phakathi kwabo the economic situations, the different times ukuthi umuntu akwanise ukube ethola a ginger that mask kuyokuhlupha.
Admo, udaba lokuminyana kwabantu ke njengoba sesiphansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown uhulumende yena uthi akuvunyelwa ukuthi abantu baminyane, abantu bayahlonipha lo mthetho na?
Ya kwezinye isikhathi but we have seen ama church thola begcwele ama church enziwe ebusuku kwenza ukuthi those lockdown rules zingazange zilandelwa, then abantu bagcwele kuma open space babuthene benza abakwenzayo.
Ngeviki edlule sizwe uhulumende sithi abezomvikela kanye lamapholisi bazabe bebhodabhode endaweni ezijeneyo bebona ukuthi uZulu uyahlonipha umthetho we-lockdown. Uke wakubona khonokho na?
Thaba umthetho esikhathini eziningi batholakala kakhulu emadolobheni phakathi ku-city center. Malokishini kumele uma-outskirts you don't normally see them roaming around or moving. So abantu they take advantage of that ababezenzela into zabo but bebuthene benjalo. So khonokho ngokunye esikubonayo ukuthi ama lockdown rules lawo kwesinye isikhathi agcina engalandelwa. Then sile lama cases amabus e-transport uzubukho uzuphena ngokwakhe ngiyomthola vele ethula abantu abaningi izubo because it carries around 70 people nxa lili bus leliyana kwase kungumbutha lomkhulu odlula even ama restrictions afakiwe nalawo awe COVID. Then sile ndaba lezi zokugeza izandla lama sanitizers yes kuma big shops so okay OTM siyabona hayi kwelandiswa but kulonywa ama small shop okunyoka imishini lokho la kusasebenzi kwesinye isikhathi even ama sanitizer akusahambi kakuhle ngezinye izinto lasesitholakala ukuthi kuma lockdown lo laws sicina singalandelelwa.
Mhm. Hayi Admo, isikhathi sesesidliwe ngumangoyi ciba lingxoxo ngokutshela abalaleli ukuthi uhlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown luyaphazamisa na umsebenzi wenu njengabantu abakumsebenzi wezandla.
Right, thina njengabantu abayenza umsebenzi wethu wezandla si lobunzima obuthize esihlangana labo ukwenza ukuthi usebenza kwethu ukungabi lokhana okuthuthukayo. Oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla. So kusho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama perishables kuyafika ekuboleni ngoba kakusathengwa. Then esikhathini esiningi even noma ekuhodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi, which means even the profit in that instance iyabe injani, iyabe inlutshwane. Then isihlanga lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rentals sendawo lapho esisebenzela khona abe ngama-utility bills ozesa amanzi khona kakuyi kuma-lockdown. Inyanga iphela the bills they come the same.
Lo umnumzana Atmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla njalo oyisakhamunze seKwekwe ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7. Abanye abahlali bakobulawayo babikwa besithi amabhasi lamakhombi ezukho ehlise imbadalo namhla ngoba iningi belilokhe ligijimela kuyagada imota ezisebenza ngokungekho emthethweni ebezingakhophelanga imbadalo yazo njengalinkampani. Ibhasi zezukho sezibhadalisa amadola angamashumi ayisithupha $60 kuthi imijova yalinkampani ihlawulise yangamashumi ayisithiyagalombili $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokhu zibiza amadola alitshumi lanhlanu $50. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yezukho ngalolu daba ukuze sizwe kumbe ukwehliswa kwembadalo le kusemthethweni. Ubuhlaziya okuningi ngohlupho lwemota zokuhambisa sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe.
ananzela ukuthi izakhamizi eziningi kumbe abagadi abaningi kulezi nsuku abanye babona sebehamba ngenyawo. Isizathu sokuthi kuloyo kumenyezelwe ukuthi imbadalo yamabhasi lamakhombi la akazugo isiqansile. Abantu abaningi kwele mzini wakobulawa lapha benelisi lezo zimali ngenxa yokuthi ekusebenzeni kwabo abasebenzayo labazisebenzayo abathola imali yangaphi. Sinanzela ubana ama-lockdown la akhona i-COVID layo ukhanya ngathi iyachaya kakhulu kumabhizinisi abantu abaningi. Amabhizinisi asedonsa kanzima. Ngokunjalo-ke lezi sebenzi lazo imali eziyi-12 eziqhathiweyo iyimali ephansi kakhulu engahambelani le ndlela yokuthi umuntu ophansi ohola imali ephansi aphile singathi ne-PTL. Kodwa esekunanzeleyo ukuthi abantu besebegijimela zenezi ezingavunyelwayo ezingekho emthethweni zenezi ama-private abantu bathi ngumshikashika abayenxa bekhuluma ngesizathu sokuthi zona bezingakhwezanga bezisele zikhona phana ku-50 pond. Kodwa-ke asiyonto enhle ngoba besinanzela ukuthi ukugada lezo mota la abantu labangenxa bafuna imali bayaminyanisa abantu. Thola abantu beminyene sibili behlezi kanzima kuleyo mota bevayelana ukungena. Khonoko kutshoni kambe ngasiphile esikhathini esinje lapho esihlase khona ngomkhuhlane we-COVID-19. Siyananzela ukubana njalo sinanzela ukuthi ungakhangela le nombolo esingama-statistics akhanya inani lakhona liyacansa lisiya phezulu. Ngokunjalo-ke kule ngozi yokuthi engxenye ngokunye futhi sokubangela ukuthi lo mkhuhlane uqhube kumemetheka. So akusiyo into enhle.
Ubona lokhu kungabamba uhulumende ngamandla ukuthi ehlise imbadalo yezobukho ngesikhathi sisizwa ukuthi sokulabanye abayihlisayo limbadalo ukwenzela ukuthi abantu begade. Ubona uhlupho lolu luphetha ngani?
Well, uhulumende ngaye nguhulumende wabantu. Abantu sebekhulumile khona kwana ukuthi siyananzela ukuthi abantu kade bengazigadi imota zakhe sebehamba ngenyawo. Lazo zibona kwesikhathi zihamba lapha emgwaqweni zingagcwalanga zingelabantu. Thina njengezakhamizi sithi kuhulumende abantu abenelisi ngenxa yokuthi impilo ezimbabwe kade sinzima. Singakhohlwa futhi bekuthi kule curfew la iqalisa khona ngo-6 kuthi ekuseni iqalise futhi iphela ngo-6 ekuseni. So abantu ukuze baqume ezinyawo kuba nzima. So uhulumende kazwela abantu nanziya lo mesiphila kathi wawo. Ngikhuluma kanje kathesi sila abantu abagadileyo namhlanje. Abathe begada amabhasi ona kazuko bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 pond kumbe nge-$40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 pond. Asikwazi mbe lokho kusemthethweni kuma abantu bayazenzela. Kodwa-ke kumbe kusemthethweni kuba kusemthethweni kuyatshengisa ukuthi laba abakhampani yezupho nxa sokusenziwa njalo babona ukuthi hhayi uma uhambi ngoba eqinisweni bazagcina be-out of business. Kodwa kuqakathe kule singaku-emphasize ukuthi uhulumende sesikhulumela kaningi sihloko siphinde befana nawo ukuthi ukuthi uhulumende abe yedwa emgwaqweni kuye ngethwala abantu vela siyento enhle esingathina yimonopoli. Umuntu kufanele abe lelungelo lakhe lokuzikhethela ukuthi nafuna ugada imota leya kumbe angifuni ukugada leyo. Lokuthi abantu babanjwe ngentamo ukuthi bungabagadi uzubhuke okukhoza lolu hlupho. Kube le competition ukwenzele kuphetheni kwenzo zonke abantu bagada imota abayifunayo njalo kuzenza lokukhontrole le nto ngoba kungela mntu lemonopoli.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe esixoxelaye ekobulawayo. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi umnumzana Abraham Kiwane owaba ngomunye wamalucatsha akuqala awezapho awangenisa izikhali zempi eSouthern Rhodesia ezokulwisana labamhlophe ababekhokhelwa ngumnumzana Ian Douglas Smith. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
UNkiwane wakhethwa nguMoyi uKenneth Kaunda owayengumongameli wakule Zambia loJoshua Mkabunkomo owayekhokhela izaphu ukuba athwale izikhali kwele Tanzania azihambise eSouthern Rhodesia ezazizasetshenziswa libutho leZebra. Wayebambisana loSikhwili Moyo, uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye. Omunye wabathi uNkiwane kumele aphiwe isicoco lesi ngumnumzana Jingadube owalwa impi yenkululeko ekuZebra labanye bakhe ababekuZebra High Command. Umnumzana Isaac Mabuka okhokhela izaphu okwamanje uyakusekela lokhu esithi abuphuthunywa ubuqhawe bukaNkiwane.
Ungezwa kuthiwa wena sosenziwa angiyinye indaba uhero uyazenzela. Mina ngikhuluma nje ngithi uNkiwane yi-national hero. Ungaze kube kuyenziwa kumbe akwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abe-Politburo. Kwesikhathi kuya ngokuthi bona khona ngale bakhulume bathini, but hayi uNkiwane yena ngokwakhe ku-national hero.
Loku kusekelwa njalo nguMaika indodana kaNkiwane othi balahlekelwe kakhulu.
Omdala umuntu wayelothando olumangalisayo njalo wayele sifiso sokwakha isizwe. Yikho kwenza ukuthi asukumele phezulu ngesikhathi senkululeko. Lala ngoxolo Mthunzi, lala ngoxolo Madikane, lala ngoxolo Tholelengu.
Unkosikazi Sithembiso Ndlovu, umzukulu kaNkiwane, uthi udabuke kakhulu umndeni kaNkiwane.
Ngiyathemba sifundile sonke abazukulu labantwana. Wonke umuntu ufundile ngokubela ibhuku elihambayo. Kunenga belakho ulwazi lakho beluluningi ukuthi kwesikhathi ngicine ngicela ukuthi hayi aserekhodeni ngoba amakhadi ethu angadubuka ukuze ngalolo lazi ade nalo okukhulu.
Unkosazana Suzan Nkiwane laye uyakhala ngokubhubha kukayise.
Umuntu nje bengizitshela yena ukuthi hayi umngane wokuhamba sitravela sibona ilizwe ubekuthanda ukuhamba ebuka izinto imtaba ebuka izwe leni akufundise ngembali yakhe ngoba besithi masixoxa nje uzwethi awubhacala kwethu, you know, and asixoxele ngembali yethu umdabu wethu elonda zazeyofika emzinyathini.
Kusalungiselelwa ungcwatshwa kukaNkiwane obenesifo semvukuzane. Ikokheli yabandla lezanu PF kayingaphumele egcekeni ngokubha uNkiwane isicoco seqhawe lesizwe. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingukhipsi Dube.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umongameli Jovenel Moise wakwele Haiti ubikwa efile umkakhe unkosikazi Martin Moise esesibhedlela ngemva kokuhlaselwa komuzi wabo. Usokuhle kwabangela ukungahlaliseki kwezombusazwe kulelo lizwe. Isavunguzane esizala isiZulu eseHurricane Elsa sibikwa sihlasele ngolaka isigaba seFlorida eMelika namhlanje ekhundleni lolwandle eTampa Bay. Sikhithiza izulu eliningi. Amapolisa asedolobheni lePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha iMelika abika ukubana kulondoda ofele engozini yokudilikelwa ngumtshina wokwakha ekade usebenzisa izolo ngolesibili ntambama.
Ingcwethi kwezomthetho zithi kufanele kusiyatshaya ihola lethumi lambili phakathi kobusuku lamhlanje. Wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma esebotshiwe wasiwa ejele ukuyabika isigwebo sokweyisa umthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court. Intathelizindaba ithuthu Sokhumalo usipha lolu daba esejohannesburg kwele South Africa.
Udaba lokubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma selulethe ukuxokozela elizweni jikelele lasebandleni elibusayo kwele South Africa. Kunokuphikisana okukhulu ngokuthi umnumzana Zuma ufanele abotshwe kumbe hatshe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi lolu daba selutshiye uhulumende engazi ukuthi enzeni.
Nabe-ke ukumbopha kuzakhanya angani umthetho abawulandeli and amazwe wonke asekhangele ukuthi kwenziwani kuleli ngabathi. Ngebhadi nje bonile abane isikhathi esiningi umnumzana uma esenkingeni uma ezaya ekhoti i-xenophobia iyavuka njalo nje i-xenophobia ivuka nxa kokuthi yena usenkingeni.
Ziningi zehlakalo esezenze kube nengxabangxoza kulolu daba. Umthethwandaba wagweba umnumzana Zuma inyanga ezilitshumi lanhlanu esejele ngecala lokudelela isinqumo somthethwandaba wesisekelo sombuso esasithe ayephendula imibuzo yekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Umthethwandaba wapha uZuma amalanga amahlanu okuthi ayezinikela emapholiseni lawo malanga aphelile ngensonto engakwenzanga lokho. Umthethwandaba wabuye futhi wathi nxa engazinikelanga umphathindaba wogatsha lwendaba zamapholisa umnumzana Bhekicele losikomithi wamapholisa umnumzana Khehla Sithole uzafuze bambophe bamuse ejele phakathi kwamalanga amathathu. Namhlanje ke lilanga lesithathu kanti eliphela phakathi kobusuku. Ukuphica amapolisa ukuthi umnumzana Zuma wabhalela umthetho ndaba isekelo sombuso iConstitutional Court ecela ukuthi ufuna ukuzokwethula isicelo sokuthi kuguqulwe lesisigwebo. IConstitutional Court isemukele lesisicelo yathi uZuma eze emthetho ndaba mhla ka 12 uNtulikazi. Umnumzana Zuma wabuye futhi wafaka isicelo emthetho ndaba weHigh Court ukucela ukuthi uvimbe amapolisa ukuze bengambophi aze ayivela phambi komthetho ndaba weConstitutional Court mhla ka 12. Udaba loluke lungenile emthetho ndaba weHigh Court izolo. Kodwa lomthetho ndaba wathi uza kwethula isinqumo sawo ngolesihlanu. Lindo ke yenze amapolisa asale ngakwazi ukuthi ambophe kumbe hathi uZuma ngoba usamele isinqumo seHigh Court ngolesihlanu lokufaka isicelo sokuguqulwa kwesigwebo eConstitutional Court ngomvulo ozayo. Amapolisa asebhalele umthetho ndaba weConstitutional Court ebuza ukuthi enzeni nxa kunje kodwa lomthetho ndaba awukaphenduli. Kodwa ingcitshi kwezemithetho umnumzana Mathotsi Ratsi Mbilane uthi nxa isinqumo sokuthi umnumzana Zuma abotshwe singabekwanga eceleni umthetho ndaba kuzafanele abotshwe kungakhathalekile ukuthi useqalile amanyathelo okuphikisana lokubotshwa kwakhe.
Akula ngeyinye indlela ngaphandle lokuthi bambophe uZuma.
Lokhu kugcizelelwa ngezinye ingcitshi ezithi alikho elinye inyathelo elisemthethweni ngaphandle kokuthi amapolisa abophe umnumzana Zuma amusejele kungakatshayi ihola lesishiyagalombili ebusuku lamhlanje. Isizalwa seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi wesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela.
Indaba kaZuma inzima kakhulu, kumbopha besangambopha mabelandela umthetho, kodwa nakhona into esengibona ukuthi ngayenzeka kakhulu ukuthi nje kuvuka umsindo ngoba amaZulu afuna ukuthi uZuma aboshwe, nama-supporters akhe amaningi afuna ukuthi uZuma aboshwe. So engaboshwa yena kodwa udlakela kuzaba too much, kuzaba nomsindo nje nokuxabana nje komphakathi.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi ukubotshwa kwamnumzana Zuma kuzadabukisa izalwane zeZimbabwe eziningi.
Abantu abaningi bakithi bayamthanda kakhulu uMsholozi, sinanzelele kakhulu ukuthi uthema ingena lapha esikhundleni weza izinto zabalula ebantwini bokufika lapha eSouth Africa bawukuba bakwazi ukuthi bathola amaphepha lula nxa ukuthi ngumuntu owalwa impi wahlala kwamanye amazwe waboshwa ulazwisisa kakhulu impilo yezinye izizalwane zamanye amazwe.
Usenjalo umnumzana Bhekicele uthi kungaze kuyetshaya ehola lesibili ebusuku bengatholanga impendulo evela kuConstitutional Court ngokuthi benze njani bazaqhubeka bembophe umnumzana Jacob Zuma. Le yinto ezakuba nzima kakhulu ngoba abasekeli bakhe ababuthene emzini kaZuma labo batsha phansi ngentonga besithi akayindawo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
UZulu weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi aphatheke kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kulandela imbiko ethulwe yinhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi kule msebenzi yokungethembeki engabe isenzeka ekusebenzeni kukasomabhizimusi olodumo umnumzana Kutakwashe Chakwirei lohulumente. Untungameli Nkomo, Studio 7, usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wobuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe, wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-internet njalo oqhutshelwe enkundleni yeTwitter ulawulwa intatheli zindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana Kutakwashe Tagwirei uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho eziningi kanti ngaba njalo ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uTagwirei ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usibalukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. abakhulume emhlanganweni wayizolo bakoqela isiphathamandla se-The Sentry umnumzana Peter Robinson yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kwindaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana nalo Tagwireyi. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi akhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsitsi Dangaremka yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi iPhalamende kumele ipheke udaba lukaTagwireyi lolu kuchaywe iqiniso.
IPhalamende ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kule mbiko ethi kulo samabhizinisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali kumbe utshontshela abantu imali. IPhalamende yumsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations.
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikhomishini engaluphatha loluphenyo.
Sibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kwe-Gupta family le-South Africa abuzange butshontshele yini amakhampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Pednego Pepe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukaTagwireyi lohulumende.
Ngakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo-ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganise namakhanda siphumuzele amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Singazi sithi yaletha ikomishini, ikomishini izafika ihlale kodwa baza sitshela ukubana konke konke lokhu kwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngento zonke ezenziwa nguTagwireyi izinto ezazenziwa i-reserve ngesikhathi sikagona.
UTagwireyi ubengadobhi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa laye ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa njalo ngegama lokuthi Zimbabwe Warriors libe ngutshekilo bhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Intasezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDrav Golugarusich uthe impumela yanamhlanje uyayemukela ngoba ebele nsuku ezimbalwa ezokulungiselela imidlalo yeCOSAFA.
Kumele ngitsho ukuba sibe nensuku ezinhlanu kuphela ezokulungiselela ukuza lapha. Sigcine ukudlala imidlalo yeligi ngomnyaka 2019 okutsho ukuba bekungela mncintiswano wenguqu ngaphandle kwemidlalo yenkezo. Senani siqale kuhle ngoba sibe lawo amathuba labo bawathola awabo. Ngombono wami impumela enhle kumaqembu mabili ngoba sonke sisesimeni esihle sokuthola imiklomelo emdlalweni elandelayo.
Umqeqeshi weqembu leMozambique uRecio Goncalves uveze ukudana ngokunganqobi kweqembu lakhe ngemva kokuba lidlale kuhle.
Sithokozanga ngoba yithi ebesizibambe esidukwini umdlalo wonke leqembu lami labafana abasakhulayo. Isimo senkundla laso besingasivumeli ukuba sidlale ibhola lethu esilijwayeleyo. Ikanti lo Nompembe laye hayi ngizamcheya enjalo ngoba kangaze ngathanda ukukhuluma ngabo Nompembe. Okuqakathekileyo kodwa yikuba ukukhona esikufundileyo labafana bami.
Iqembu leZimbabwe lele Mozambique asefakwe kusibaya sikagroup B ndawonye lele Namibia leSenegal. Iqoqo imidlalo yalonyaka bekuleziwayo ezintathu njalo wonke wamkela amaqembu abekusibaya sika Group C kuthe ngokungenelisi ukuzodlala kwamaqembu abalisayele Comoros kanye lele Madagascar kwasekubulawa isibaya esisodwa lawo abeku Group B asefaka kwezinye izibaya. Iqembu leMalawi lingene kusibaya esileZimbabwe, Mozambique, Namibia kanye leSenegal, kwathi leZambia lona lingene kusibaya esileSwatini, Lesotho, South Africa kanye leBotswana. Kusibaya sika Group A iqembu leSwatini lelihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo emithathu ngemva kokunqobela leSotho nge 3-1 ngolwesibili, kuthi leSouth Africa lihlezi endaweni yesibili ngemva kokunqobela eBotswana nge 1 kanye. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezulu ngasibaya sinye. Iwo azadlulela kusigaba sesemifinal. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana lele Malawi, kuthi leSenegal lizadlala lele Mozambique. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende yeZupco ibikwa isisehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza phansi kwalinkampani. Abalwa kumpi enkululeko bekuviyole Zipra bathi bafisa ukuba umuyi umnumzana Abraham Kiwane aphiwe isicoco seqhawe lesizwe. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngutshikile ubhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.